nera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, chikumi 6, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika. Magweta enengo dzeMDC dzakawanikwa dzisina mhosva yekuuraya mupurisa mushure mekugara mujeri kwemakore akawanda. Anoti pane mukana wekuti nengo idzi dzichaendesa mamwe makurukota kumatare kuti dziripwe. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nengo dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatendai BT veMDC Alliance dzodzoswa here sezvakataurwa nedare repamusoro. Asi veMDC Alliance vari kushora danho ravamudenda iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yechibuku Super Cup yatambwa nhasi. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vachiri chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nevashanu kana kuti 1605. Vanhu makumi maviri nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nepfumbamwe zvine zana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 39,168. Vanhu vasere vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro wakare zvasiyawo vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 36,698. Vanhu vachiri kurwara nyika yose mazana masere nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 865. Hurumende inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabayiwa nhomba yeCovid-19 uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba iyi kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya. Zvichakadaro nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti vanhu havafaniri kurivara nekuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo zvakare.
Kutoputika putika kwechirwere ichochi munzvimbo dzakasiyana siyana ndizvo zvinoratidza kuti utachiona hweCovid-19 tichinahwo kwenguva. Hatisati tasvika paya pokuti titi ha nokuda kwokuti dzimwe nhambu mafigiri edu kana manhamba evanhu vari kunzi vabatwa neutachiona hweCovid-19 pazuva kana kuti vazosvika pakurasikirwa noupenyu pazuva mafigiri aya ari kudzika chose kana kuti ari pasi pasi mazuva ano vanhu vovarayirwa vachiti handofunga utachiona uhwo hwaakupera mukubata kwahuri kuita vanhu. Aiwa kwete.
Sei muchidaro?
Nokuda kwokuti tinotoona kuti dzimwe nhambo ndizvo zvinoitika izvo zvokuti tinowana panoputika tichiwana vanhu vakawanda vabatwa nahwo panzvimbo imwe chete. Zvinongoratidza kuti sevanhu tinofanira kuramba titakangwarira chose kuti utachiona huchipo. Utachiona hunokwanisa kupararira nesu kana mukufamba-famba kwatinenge tichiita kana tisina nyangwe kuita zviya zvakafanira kuti tizvidzivirire.
Ndezvipi izvi?
Iyo hurudziro iripo ndeyekuti ngatingorega kufamba kusina tsarukano tichiinda kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvikuru tisina kupfeka mamaski sezvinotarisirwa tisina kuti tinogeza maoko edu nesipo tichifanira kuti tisanitaize zvakare uye kuti tisangoungana zvisina tarisiro uye zvisina faniro zvikuru tichidarikidza manhamba aya akatarwa.
Kungoungana kunokonzera matambudziko akaita sei?
Munhu umwe chete anokwanisa kungova anobatwa neutachiona akasvika pana vamwe akakonzera kupararira kweutachiona ihwohwo huchibata vamwe vanhu vakasiyana. Muchatoona kuti kunzvimbo kunonzi kwaputika chirwere ichi kana utachionawo ndepaya pokuti vanhu vanokwanisa kunge vachiungana kuda nokuda kwezvedzidzo, kuda nokuda kwokuti kwasvika vamwe vanhu vabva kune dzimwe nzvimbo, pakavaneka nekuungana kwanga nyangwe kunodarika kwakatarwa kana kuti vanhu vasina kunyatsa kuzvidzivirira zvakakwana. Saka zvakakosha kuti vanhu vasavarairwa, zvakakosha kuti vanhu varambe vachipfeka mamaski, vachisanitaiza, vachiita physical social distancing, vachigeza maoko avo nesipo, uye kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 iyoyo sezvinokurudzirwa. Zvose izvozvo zvakakosha.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vaimbova mukuru wechipatara cheChitungwiza vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo muna kubvumbi dare repamusoro reHigh Court rakati kudzingwa mudare reparamende kwemutedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti avo vanomirira Harare East nevamwe vavo vashanu kwaisava pamutemo, vatanhatu ava havasati vadzokera kunomiririra vakavasarudza sezvo kunetsana kuri kuenderera mberi pakati pavo nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. VaMudenda vaudza Studio 7 kuti titaure nemunyori mukuru wematare kana kuti Registrar of the High Court vaDonald Ndrowei avo tisina kukwanisa kubata. Vakadzingwa mudare reparamende pamwe navabiti muna kurume vanoti vaWilliams Madzimure, Kambuzuma, vaSettlement Chikwinya, Mbizo, vaUkakapulu, Nkulumane, vaSichelesile, Mushangu wekupumula, uye vaRegai Tsunga wekumutasa South. VaMudenda vakavadzinga vachiti vainge vanyorerwa tsamba navaBenjamin Rukanda vaizviti ndiwo munyori mukuru webato rePDP. Asi dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vaRukanda vainge vasina simba rekuvadzinga sezvo vainge vasiri nhengo yebato ravabiti. Nhengo dzedare reparamende dzeMDC Alliance dzinosvika 40 nevasere, makanzura 40, vakadzingwa neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vachinzi vainge vabuda mubato. Izvi zvasiya vakawanda vasina vanovamiririra sezvo painewo dzimwe nhengo dzakashaya. Asi sarudzo dzakamiswa gore rapera nehurumende ichiti ikurwisa chirwere cheCOVID-19, kunyange hazvo nyika dzakawanda muAfrica dziri kuita sarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavabiti nevamwe vavo panyaya iyi uye vari Gweta zvakare vaJacob Mafume.
Chinoshamisa ndechekuti vaMudenda vanova iro Gweta rakapikira kunge richitevedzera mutemo weZimbabwe, asi ivo vari kupuhwa macourt order vachiignowa, vari kupuhwa macourt order vasingamatevedzeri. Tichange tichiona kuti totora matando
nechikonzero chei.
Vanhu vakadai vanenge vari in contempt of court. Vanhu vakadai vanhu vanofanirwa kunge vari siri fit and proper kuti vave malegal practitioner. Mutemo uri kutaura kuti order yekuHigh Court iri kutaura kuti teverai vaChikwinya. Ivo voti indai munotaura naregistrar. Mungataura naregistrar haizi contempt of court here kana obstruction of justice. Unotaura naregistrar kuti kudii panyaya iri pachena kudaro.
Pane zuva here ramatara rekuti muchapikisa zviri kuitwa navaMudenda izvi kana kuti kuenda kumatare?
Matanho ari kutorwa ekuti vaindise mukuru weparamende kukoti nenyaya dzecontempt nenyaya dzekusada kutevedzera mutemo. Kana zvinhu zvichidzvanyirira opposition vanozviita usiku. Kana zvinhu zvichibetsera opposition havana kana chavanoita. Ungaita mutemo wokuita saraude
munorevei apa
kuti paunenge uchiwirirana nawo ndo paunomutevedzera, pausingawirirani nawo haumutevedzeri. Vanhu vanonyadzisa, vanhu vasingafaniri kunge vari muzvinzvimbo zvavari izvi nekuda kwekusava nehunhu hunotarisirwa pane vanhu vane zvinzvimbo izvozvo. Zvisinei, achadhonzwa kumatare kuti auya achipindura kuti sei asiri kuda kuteedzera mutemo.
Nengo MDC Alliance vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa avo vakamirirawo nhengo dzeMDC dzakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vaLast Mainge Hama navatungamirai Madzokere vanoti vachataura nevatori venhau mangwana kuti votora matano api kuhurumende nekuvakanda mujeri zvisiri pamutemo vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza paGlenview 3 Shopping Center muna 2011. VaMainge Hama navaMadzokere namuzvare Yuvhoni Musarurwa vakazobatwa nemhosva yekuponda nemutongi wedare repamusoro vachine mbiri bhunu muna 2016 ndokuendeswa kujeri rechikurubhi Maximum Prison. Asi mutongi wedare repamusoro-soro amairita Makarau vakazoti nemusi wechina vaviri ava havana mhosva zvakapa kuti vabva vaburitswa muusungwa. Muzvare Musarurwa vainge vaburitswa muusungwa muna 2018 mushure mekupewa ruregerero nemutungamiri wenyika pakaburitswawo vamwe vasungwa. Asi mumwe ainge anziwo ainge aine mhosva muzvare Rebecca Mafukeni vakashaya vari mutirongo vakamirira kutongwa. Vana ava vaive pachikwata chevechidiki veMDC makumi maviri nevapfumbamwe vakasungwa muna 2011 vachipomerwa mhosva yekutema nematombo Inspector Mutedza vachibva vashaya. Vazhinji vainge vasungwa ava vakabva vasunungurwa kunze kwevana ava chete. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vari kugarawo vachiendeswa kumatare nemhosva dzekutyorwa kunenge kwaitwa mutemo nemapurisa. Mwedzi wapera vakazembe vakapotsa vakandwa mujeri mushure mekunonoka kubhadhara mari inodarika zviuru zana negumi nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe nemazana mashanu kana kuti RTGS 199,500 kuna vaSimon Mandoza mumwe mudzidzi wekugweru ainge arohwa nemapurisa muHarare akangozvimirira hake muguta. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vakazembe negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vakumbirai Mafunda mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights yakashanda namai Mutetwa navaCharles Kwaramba panyaya yenhengo dzeMDC idzi.
Mangwana musi wemuvhuro pamaofisi eZimbabwe Lawyers for Human Rights pandova pamagwetawo sisi Beatrice Mutetwa namukoma Charles Kwaramba vanenge vachizotaura nevatapi wedau waMainge Hama anenge varipo mukoma Madzokera vanenge varipo ndopatichanzwa mangwana nemagwetawo kuti matwanho api avari kutora vachinge varayirwa nemaclients avo vanova vaviri ava. Saka tichaziva mangwana kuti gwara riri kutorwa kana kuti nyaya ichiri kufambiswa sei. Zvino zvatinotarisira kuti zvichange zvichibuda pamedia briefing kana pachataurwa navo nevatapiwa navo mangwana.
Takawanda here nyaya dzevanhu vari kuenda kumatare vachida kuripwa mushure mekunge vachikorerwa kodzero dzavo nemapurisa kana makurukota ehurumende?
Tine nyaya dzaitwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights dzakati wandei zvikuru. Munoziva nyaya yasisi Justina Mukoko pavakasungwa pavakaabductwa 2008 paya. Vakazoona kupera kwakaita nyaya vakatomirirwa naivo mai Mutetwa ava kutosuwa nenyaya yekuti vaite kodzero dzavo dzanga dzachorwa. Vakasuwa vakatopiwa compensation yavo makore apfuura apa. Hadzisi dzodzega, mukatoona nyaya dzabot chairperson wedu vana vaMordecai Mahlangu wakambosungwa 2009 wachimirira Michael Richman vakazoonekwa kunze nyaya yavo ukawina nyaya yavo wakasuwa zvakare. Wakatosuwa waimbova prosecutor wedu general vana vavatomana nemapurisa vakatobhadharwa mari dzavo materedu akatodzinzwa nyaya idzodzi. Nyaya idzodzi havasowega gogo chinyerere wamunoziva wokumborokurohwa pamademonstration anoitwa makore apfuura vakasuwawo vakatonziwa kombanzi.
Ko pane vakasungwawo na Madzokere navaMainge Hama pane vakatoenda here kumatare vachida kuripo?
sisi Cynthia Manjora no akasungwa pamwepo na nana mukoma madzokera wana na maenga ama na 2011 kamuchaziwa akatosuwa nenyaya ikekepa wakazoni kwa asina mosho akatosuwa wakamirwa nana sisi Fiona Eilif wekuzibabulwa ya Human Rights ma buka wodi takatoya tine wangwe ma recent cases masondo afura apa mapurisa tirikutona zvitoti nyorera tsamba kumagweta edu kuti tangomirira yanonzi muchirungu treasury concurrence kana kuti kupiwa mvumo ne minister of finance kuti ibhadhare yekuti wabhadhare saka zvinhu zviri kuitika izvozvi ndo zviri kuitwa nevakomana nevasikana vezimbabwe lawyers women rights tirikuzviita izvi tine donzo rekuti kodzero dzevanhu dzisadini dzisachorwe wanochora kodzero dzevanhu tiri kuzviitira kuti vadzidze chidzidzo kuti hazvina kunaka
vakumbirei mafunda mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vari parunare muHarare Profita TB Joshua wekuNigeria uya nemukurumbira pasi rose anonzi akashaya nezuro ave nemakore makumi mashanu nemanomwe mashoko ekereke yavo ari padande mutande reFacebook anoti Prophet TB Joshua vakashaya vachiita basa ramwari mushure mekutungamira munamato asi hapana kutaurwa kuti vakafanei Prophet TB Joshua vakaberekwa musi wa12 chikumi 1963 uye vaitungamira kereke inonzi Synagogue Church of Four Nations yaive nemukurumbira pasi rose Nepenyuro dzakaita CVOA Hausa inotepenyura kuNigeria, SABC News, BBC neCNN dzabuditsawo mashoko erufu urwo. Vanhu vakawanda vaipota vachienda kuNigeria kuti vanonamatirwa naProphet TB Joshua zvakapawo kuti muna 2014 vanhu zana negumi nevashanu kusanganisira zvizvarwa zvekuSouth Africa vashaye mushure mekuondomoka kweimwe imba yekereke yaigarwa nevashanyi. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica Mike Kamala Harris varikutarisirwa kusimuka nhasi kunoshanyira Guatemala neMexico nyika mbiri dzakatarisana nedambudziko guru reCOVID-19. Nyika idzi dzinewo vanhu vakawanda varikuedza kupinda muAmerica vachinotsvaga upoteri nekuda kwekusagadzikana. America irikuda kuedza kugadzirisa dambudziko revapoteri kubva kunyika idzi uye kubatsirawo nenhomba yeCOVID-19. America nenyika dziri mugungano reEuropean Union dziri kushora zvikuru hurumende yeNigeria nekumbovhara dande mutande reTwitter mushure mekunge kambani iyi yabvisa mashoko ainge anyorwa nemutungamiri wenyika iyi vaMuhammad Buhari avo vainge vayambira nezvehondo yakaitika munyika iyi pakafa vanhu vakawanda mukutaura kwavo nezvekusagadzikana kuri kuchamhembe kwakadziva kumabuda zuva kwenyika yavo. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri Zimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navasamuel wadzai vesangano revset tiri kutarisa nyaya yekuti vanoita mabasa emaoko vari kurarama sei munyika panguva iyo nyika yoendera mberi ichirwisana nedenda reCOVID-19. Wadzai ndino mkamchira mchirongwa. Nyairi mkangu mainzwa. Vanoita mabasa yuma uko varu kurarama sei munyika. Tinonzwa vazhinji vachiti varu kutadza kuremekedza mitemo inodzivirira kutekeshera kweCOVID-19. Nekuti mari yekutenga zvikwanisiro zvinodikana havana. Tikatarisa kukwekwe uko vazhinji vakaendera mberi vachishanda pasi pechirongwa chelockdown. Vasingaremekedze mitemo yelockdown. Sesangano munozvionawo seizvi.
aiwa isusu seboka chokutanga chatanga taura mukoma ndechekuti zvirongwa zvinoitwa nehurumende kuburikidza nebazi rezveutano zvekudzivirira kupararira kwechirwere checovid tinozvipfigira nokuti covid takaiona kuparadza kwayakaita upenyu kuparadza kwayakaita even kuchinja mararamiro atinoita sevanhu yakachinja and chirwere chokuti tose tofanira kunge tichishandira pamwe chete tichionesana kuti togadzirisa sei kuchidzivirira sei asi isusu seboka tinenge tisingabvumirani neurongwa hwekuti malockdown anongoiswa vanhu vasina kuparurirwa nyaya iyi handiti maitikiro akaita nyaya yokukwekwe asina kufara nawo seboka kana usina kuparurirwa kuti chirega kuenda kubasa nenhau yakadai 1 2 3 zvinoita senge uringokanganiswa raramo yako ona munomai vangu vazhinji vevanhu vari kurarama izvozvi muzimbabwe vari kurarama kuburikidza nokupinda mustreet nokutengesa zviviri zvitatu zvino ukangogurwa kunzi chitoregera kuenda kunoshanda pasina reason ine udzamu somukaka yokuziva kuti ndoregere kundoshanda unoita senge wangobviswa pabasa pako nemunhu anoda kungokanganisa raramo yako ibasa remalocal authority kumeka shuwa kuti mamembers edu kana kuti malocal authorities handitika anopa ruzivo kuvanhu kuti zvatakuita lockdown tiri kuitira 1 2 3 4 5
zvikanzi chirwere checovid-19 choparira zvekare nyika yose kwakudikana imwe national lockdown nemaondoro enyu hurumende inofanirwa kuibata sei nyaya yakadai
aiwa isusu tinoti seboka yadeuka yadeuka tinozvidziva kuti maitikirwo akaitwa nyaya iyi nehurumende hatiwirira nawo sedzipet but kana pane chokwadi chokuti chirwere chiri kupararira tinokurudzira mamembers edu kuti atevedzere zviringe zvaparurwa nelocal authority yekoko even kuburikidza neministry of health
ko hurumende ingaita sei kuitira kuti vanoita mabasa emaoko vanzwisise kuti mitemo iyi yakanangana nekuvabetsera kwete kuvadzvinyirira
ngaiuye itsanangurire vanhu pamwe pacho tinopedzisira tauda kungoblema macitizens kuti havasi kuteerera zvinotaurwa nemalocal authorities vanhu nehurumende but vanhu vasina information ngandei kuvanhu ngativape information vanzwisise kuti kana takuti takuvhara guta tikuvharira guta nyaya dzakadai kana pasina kutsanangura ikoko munoona kuti kazhinji kacho vanhu vanoita senge vasingateereri but vanange vachita kutoteerera because hapana munhu asingazivi kuti covid yakauya ichiparadza upenyu ikachinja mararamiro atinoita
aiwa vawadzai takunzwai zvakanaka tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa kandai mashoko enyu ekupedzisira
thank you so much my brother and I really appreciate for the opportunity we need these spaces
aiwa muri yezimbabwe regai titorewo mukana uyu kutenda vasamo wadzai vesangano revisit nekupinda muchirongwa nguva ndiyo yadyanana musakangano kuti tiri kusangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa chelive talk the connection 8-9 PM muri yezimbabwe pano panhepfenyuro yestudio 7 pamwe nepafacebook page redu revoa shona anokoneka ine mufaro ndinonyu maikove muri yezimbabwe tosangana nemusi wechipiri babai
tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
manheru akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande nyaya yekurota nekududzirwa kwehope dzatinorota iri kuramba ichinetsa pachirongwa chedu ichi nhasi tafunga kunzwa kubva kwamuri kekupedzisira pamusoro penyaya iyi ngatinzwei zviri kutaurwa nevamwe vatereri
vahwande pane baba vaibvunza pamusoro pekurota hope vaivai baba vaivaika havasi munhu vaida kubatsirwa vai vaye vaitobvunza mubvunzo vaine mhinduro yavaida kuti vapindurwe vafundisi havabatsire munhu ane mubvunzo nemhinduro yake yaaroda kuto pai pavaitoratidza kuti ada kutopikisa zvinototaurwa zvacho nevafundisi wati uri kuda kudzidza une mhinduro saka chauri kuda kudzidza chii
wande mukoma wande handisi kugutsikana joseph haana kurota
aiva mu Egypt ari mujere asi ari mujere aidudzira zviroto zvemumwe akarota saka vari kuti kudii nekududzira mubvunzwa bvunzwa nemutereri uyo akanda audio yake hausi kutaura nekurota kwa Joseph uye uyo anonzi the dreamer mwana wa Jacob aiwa uri kutaura nekududzira zviroto kwa anodudzira kuti kudhara vaidudzira yes nyangwe Daniel akadudzira wani nyaya iripo ndiye kududzira ko varipo zvino vanodudzira vanodudzira zvinobva kupi vanozviwane pi vanenge vapiwa nani maanzaz Daniel uyisi Daniel achidudzira akapiwa maanzaz na Mwari the same zvokutaura nemuterera ari kutaura nezvekuti Joseph akadudzirawo ari mujere
Studio 7 uko ndinoda kukwazisai mose muzita ramambo Jesu ndichiti makadii mose hama dzinodiwa ndoda kupindurawo pamusoro pemutereri uyo unoda kuziva pamusoro pehope hope dziriko dzinorotewa dzinobva kuna Mwari munhu wakarota hope haasi farao haasi josefa munhu wakarota hope ndi farao farao arota hope asi dzakadudzigwa najosefa dzibva kuna Mwari ende zvaiva zviri dudziro yehope zvikaitika shamwari dzake mbiri dzemutirongo musvino wewaini nemubiki wechingwa vakarota zvehope vakadudzigwa najosef asi zvose zvavava varota zvakaitika saizvozvo todzokerazve panhau yekuti pabhaibheri shoko ramwari takapiwa zvakasiyana siyana pamweya mutsvene kuti vamwe vakapiwa zvipo zvekuprofita vamwe zvipo zvekududzira hope vamwe zvipo zvekugona kududzira mweya chaivo todzokerazve mubhaibheri imomo rinodoti vatana venyu vacharota hope dzine zvadzinoreva asi zvehadzisi zvedzimwe zvehope dzose dzose dzinorota zvinhu zvinoitika dzimwe hadzina maturo asi zvehope zhinji dzimwe dzinorotewa nevanhu ndedzezvokwadi dzinodobva kuna Mwari dzinodova nechenjedzo yekudoti hope idzodzo dzikawana mududziri wehope unodzidudzira sedzazviri zvikabetsera vanhu izvezvo mukatarira zvimwe zvinhu zvizhinji zvinoitika zvine vanhu vakazvirota asi vanhu ivavo vazvirota vakashaya vadudziri nekuti hope hadzigoni kududzigwa nemunhu usina chipo chinobva kuna Mwari chekudzidudzira saka zvehope dzose dzimwe zhinji dzinorotewa nevanhu dzinobva kuna Mwari asi dzinoshaya vadudziri nebhaibheri rinodotidzidzisa izvozvo kuti pane vanhu vacharota hope dzinofanira kudzibetsere vanhu kana kuti dziwambuse vanhu asi purobhlemu yatinayo manje munyika ndeyekuti hatina vadudziri vanohwisisa zvehope kana kuti panguva yatinorota hope tinoshayiwa kuti tidzirondedzereye mududziri chaiye chaiye saka ndoda kubetsera muteereri kuti hope dzinorotewa shuwa dzinobva kuna Mwari ende dzinodova nedudziro yadzo asi hadzisi dzose dzose saka kurota hope kuriko ende hope dziriko dzinobva kuna Mwari ndatenda zvikuru ndinonzi pastor Mungu
ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tinokutendai nemashoko enyu vateereri ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichitarisa umwezve musoro wenyaya kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri pamusoro pezvechitendero tumirai maaudhiyo enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tombotarisa zvabuda mune mimwe mitambo yenhabvu yechibuku Super Cup Highlanders 1, Bulawayo City 0, Cape United 1, Dynamos 1. Panewo mashoko ekuti mutambi weDynamos Patson Jaure haana kutamba chikamu chechipiri mushure mekudonha achibva afenda pange podzoka vatambi munhandare kechipiri. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Magweta enhengo dzeMDC dzakawanikwa dzisina mhosva yekuuraya mupurisa mushure mekugara mujeri kwemakore akawanda anoti pane mukana wekuti nhengo idzi dzichaendesa mamwe makurukota kumatare kuti dziripwe mutauriri wedare reparamende vajacob mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nhengo dzeMDC alliance dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatenda ibiti dzodzoswa here sezviri kutaurwa nedare repamusoro Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya imwina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 6 kuNhlangula 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, odokotela bathi kumele abantu balimuke igcwane leCOVID-19. Ukhanya libimetika ngamandla eZimbabwe.
Yaxwayisa kakhulu mahlabi Zulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana.
Umfundisi olodumo uTP Joshua Kasekho. Unkosikazi Grace Mkandwe uphanyeka emthethwandaba udaba lokuthi kumele agebhe amathambo kamoyi uRobert Mkabe. Abalizihlobo ezafela emgodini eWange Colliery bathi baphila nzima. Bakhala abantu ngobugebengu emaphandleni.
Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Odokotela bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba baqaphele umkhuhlane weCOVID-19 okhanya uzongena kuhlandla lesithathu elizweni ngesikhathi kulabanye abahlatshwa amajekiseni okuzivikela ekuthapheni igciwane leCoronavirus. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba akulamuntu obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo, luthi abantu abangamachumi amabili lane 24 bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lolu luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,000 sebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 375,000 sebehlatshwe okwesibili. Lokhu kubikwa ngesikhathi odokotela besithi usungene kuhlandla lesithathu umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo.
Yaxwayisa kakhulu mahlabi Zulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho. Abantu ababanja iCoronavirus kathesi babhubha masinyane ngamalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Odokotela abaningi bathi kumele abantu balandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 ukwenzela ukuthi bengathaphi igciwane leli. Okwamanje kubikwa ukuthi kusilela amatanka alomoya we-oxygen lamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo. Kodwa udokotela Mahomva utshele iphephandaba le-Herald ukuthi sebethethe amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana bawafaka endaweni ezilabantu abafuna ukuhlatshwa. Kakhulumanga ngokuswelakala kwamatanka alomoya we-oxygen onceda abalegciwane leCOVID-19 ukuba baphefumule kahle. Abantu abaningi bayawesaba kakhulu umkhuhlane lo njalo bathwele nzima eZimbabwe. Omunye wababhekane lenhlupho eziningi ngunkosikazi Abigail Mumpambi wakoBulawayo.
Sizwa kuthiwa ivaccine ayisekho, ayisatholakali lula. Sizwa kuthiwa sokulabanye amadokotela ama-private asebethengisa. So ungananzelela indaba nale corruption iyabe isiqalisile. Mina nanzelela ukuthi i-government kufuze ithathe amanyathelo amasinya njalo baclear le ndaba bayiqondisise ukuthi kathi kona kuvele kuhamba njani endaweni ye-vaccine leyi. Abanye bayabe sebethe bahlatshwa kokuqala kufuze baphinde kuzagcina sokuyiphaniki kathesi. So mina nanzelela ukuthi i-government lomlando ukuthi ichasise le ndaba, iqondisise le ndaba, uchace ukuthi kathi kuvele khona kuhamba njani.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1605 sebabulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe, okulabafika inkulungwane ezingamachumi amane 39,168 asebahlolwa batholakala belomkhushane lo. Nimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Unkosikazi Grace Mgabe usephanyeke emtatwandaba udaba lokuthi kumele kugejwe amatambo kamuyi uRobert Mgabe wangcwatshwa egumeni lomuzi wakhe ekutama ngomnyaka ka-2019. Unkosikazi Mgabe uthi akukho emthethweni okwenziwe yinduna uZwimba ngoba kalamandla okuphuma lezinqumo azenzayo, ngakho ke ufisa ukuba kuhloliswe konke okwethulwa zinduna. Kasenelisanga ukuxoxa lenduna uZwimba ngodaba lolu ngoba bengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umprofita olodumo uTB Joshua kuthiwa akasekho. Umsakazi weCable News Network kumbe iCNN ubika uba uTB Joshua ubhubhe izolo kusihlwa esigodlweni sakhe lapho athandazela khona abantu abaningi abadabuka emazweni atshiyeneyo abagoqela eleZimbabwe. Akwaziwa ukuba ubulewe yini uTB Joshua khonale eNigeria. Sokule mnyaka phose engamathumi amahlanu wabhubha izisebenzi ezidlula amakhulu amane eWange Colliery okwaziwa ngokuthi yiKamandamba disaster ngesilungu. Lokhu kwenzakala mhla ka-6 kuNhlangula 1972 emgodini owaziwa ngokuthi yinumber 2. Iziphathamandla zomgodi lo zabika ukuba kwadubuka i-methane gas lokunye okutshisayo okwabulala lezinye izisebenzi ezaziseduzane lomgodi lo. Ababhubha engozini le bangamakhulu amane lamathumi amabili lasikhombisa 427. Abafelwa izihlobo bathi sebehlupheke okweminyaka eminingi ngenxa yokuthi inkampani le kayizange ibancede ngendlela okwakungenza ukuba baziphilise. Omunye wabo unkosikazi Agnes Shaba ohlala eJambezi esabelweni seMathabeleni North. Umnyeni wakhe umnumzana Amos Sijara waphelela emgodini. Uhulumende khonapho walinika imali kusanda ukwenzakala. Kwakuyimalini? Ye, kusukela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje beliphila njani? Akusitshele gogo. Ye, singathi wena khona manje ufisa ukuthi uhulumende ngawo ukwenzelani? Singathi kathesi vele awuphili kahle.
Hayi.
Umnumzana Daniel Molokere omele iWange Central eDallas Parliamente uthi udaba lolu kumele luhlolisiswe.
Masikhumbula ilanga leli liqathe kangaka, sicela ukubana abakhokheli bekhampani yamalahle bengakhohlwa isihlobo zalaba abatshabalala kungosi le yenzakala ngo-1972. Kulekhe kule ndaba ezibahluphayo laba abafelwayo. Sikhuleka njalo ukuthini imizamo yonke yenziwe ukuthi kungabi le ngozi efana layo naleyi.
Unkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli senhlanganiso yeCenter for Natural Resource Governance uthi kuqakathekile ukuvikela abemba okutshiyeneyo.
Lanxa ingozi le yenzakala kudala, sinanzelela ukuthi lanamhlanje abantu abasebenza emgodini basahlukumezeka, imuli zabo zisahlukumezeka, abantu abahlezi lapho okutholakala izenjiwayo khona bayahlukumezeka. Sikhuluma nje kumnyaka ophelileyo kwamoshakala abantu, kwaswelakala abantu abadlula engathi likhulu kungozi zokudilika kwemgodi. Singakhangela ematshitsheni esigodini abantu abedlula abangu 6 badilikelwa ngumgodi.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zenkampani yeWange Colliery ngenxa yokuthi bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo.
Uhlelo esibambisana khona lenhlanganiso yeHabakuku Trust sesigabeni sebubi esobele nesemathebeleleni North. Bakhala abantu ngobugebengu osubugcwele esigabeni lesi abathi kubangelwa ngabemba igolide lokunye. Ake sizwe ukuthi umnumzana Ephraim Ndlovu omunye wabakhokhela isigaba lesi uthini ngodaba lolu.
Ngukhomvina oka Ward 1. Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu. Lapha esenta isenta yethu ke okusela ithoni ngenxa yegolide elilo elinjani elikhona kungakho ke kudingakala ukuthi ke mhlawumbe kube le base ekhona eyamapolisa ukwenzela ukuthi kucontroleke ezilonge kungela base ekhona kusho ukuthi ubudlongudlongo buzaqhubeka busiba khona esigabeni. So ke I think isupport yamapolisa ingaba lusizo olukhulu kakhulu phakathi kwezakhamuzi zakithi.
UNdlovu usanda kukhuluma labantu emhlanganweni wezakhamizi ngodaba lolu.
Ezilonge singela base esiyabe silayo la ama-neighborhood wethu even if benganikezwa whatever training benibanikezwe lo bazahamba bapambanise bengapambanisa bazabotshwa kwezangathatha umthetho wabhaka ezandleni zabo. So into efunakalayo yibhesi amapholisa abe khona esigabeni abe available kungabanjwa whosoever obanjiweyo agijinga ahanjiswe emapolisa. Ipolisa liyabe likhona etrained personnel uyabe khona onguye oyabe komanda laba abanye abanjengathi. Then ngoba thina ababalana lathi singabamba umuntu siyayenelisa ukuthi zichaye bosiyabe sizondile but lowana yena uyabe kwazi but umuntu lokuthi sihlale simjade simvalele ngaphi siyemchaya singale ngendlela yethu ngale discipline ngayo. Bale nasiyabe sibulala khona la then umthetho usukuliswa njani ususibona ibase ayibuye phakathi kwe sibe lamapolisa ethu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ruben Ndlovu omunye obesemhlanganweni okube kuboniswana khona ngohlupho lobugebengu.
Khona umuntu uyasuka la imali yakayenyathi abuya phendula siyakwenza ivolontari training yabantu then kube nzima imali kokuthi izakhamizi zoziraise abantu imali zakhona abatrainanga abakhona sibili ababebesifiso sokulokhuzi abatrainile ngabalutshwana engxenye abahlalela duze kwenyathi.
Unkosikazi Sithembekile Nkala laye ohlala esigabeni lesi ukuthi izigebengu zibathwalise nzima.
Laba bantu nxa befika bona khathesi nxa sithi indlako le bafika batshayiswane lapha bahle bangene bafuna ufake ifoni esandleni nxa unemota bakhuphe ibhathri lemota bathatha amakhiye and abanye babe belele omakhelwane babe bengezwa beqede lapho bangena emoteni zabo bahamba wena awulayo ifoni khathesi sezithethe zonke eyokuthi ucontact abantu ukuthi ubajetise okwenzakaleni and vele kuya kuba nzima ukuthi kuthi uyangena ebhawuti iyapatrola ngaze bapatrole aluba vele wona amapholisa apatroli ezigabeni elembhubhu ngoba ukuthi kuthi uyena ebhawuti asoze bakukwanise lo.
Simalapha namhla kuhlelo lwethu lwendaba zemaphandleni esibambisana khona le nhlanganiso yeHabakuku Trust. Abalandeli bebandla leMDC abasanda kukhululwa entilongweni umnumzana Last Damai Mahengahama lo umnumzana Tungamirai Matsokere owakuthiwa babulala ipolisa uinspector Petros Moteza eGlenview eHarare balakho ukuhlawulwa yilabo abababophayo. Idale leSupreme Court lithe ngabala macala. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Majoba Nancube igqwetha elilela amalungelo kaZulu.
Sizwile ukuthi amajaha eMDC la amabili akhululiwe. Unfortunately anga bibone ijudgment yakhona yonke. Ngibone okulutshwana nxa kuyukuthi iSupreme Court ithi la abantu babevele bengelacala kusho ukuthi balelungelo lokuthi bademande babophise labo ababevele bebabophisile bona ukuthi bababhadale ama damages esingathi thina ngesilungu kuthiwa malicious prosecution. Kusho ukuthi lo olomlandu ukuthi bathonisiswe bachuchiswe bona bevele kwakungela mlandu wokubachuchisa kufuze ukuthi abhadale inhlawulo yama damages for ukwenza lokho.
Umnumzana Machobana Ncube ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu sixoxe laye ekubulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi uzatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin iqiniso ngakwenza kwele Melika lamanye amazwe emhlanganweni azawenza mhlaka 16 Nhlangula eGeneva. Uzakwenza umhlangano lo besuka emhlanganweni we-G7 lowe-NATO. Inhlanganiso eziguqela e-European Union, i-United Nations lezinye zisola kakhulu ukuvinjwa kwenkundla yokuxhumana e-Twitter kwele Nigeria. Uhulumende uvimbe inkundla le esithi kulabantu bajojozela udlakela enkundleni le. Omanje sike sikhangele ezamasiko. Namtas Phuka ngendlovukazi uLozi Gay. Liyamazi na uLozi Gay. Siphuka lomnumzana Nkululeko Kobalanda Mathe. Kobalanda kunjani?
Sithola njani dube labalaleli?
Sijonile sibili singazowena. Lapho khona kuthini kolapho?
Hayi konke ukuhamba kahle emcando kuphela.
Emcando lo siyawazi sibili isikhathi sangkhona kobalanda. So ke abantu babuze bathi uLozi Gay mbani. So ke angifuna ukuthi uphendule khona manje kodwa ke wena ongasenzela khona akuzibize phela izangelo zikamzilikazi uyazazi?
Hayi angiyoni imbongi ngathi ngisomlando angiyoni imbongi kule mbongi kulo somlando kule nyosi. So ziyahlukana lezi zinto.
Wena uyini manje? Ha, nangikubona.
Na ngisomlando hayi inyosi yenkosi hayi imbongi.
Ngisomlando kutshoni esakho sikhundla bese.
Ngisomlando umuntu olandisa ngathi ngesilungu bathi history umlando wesizwe sakithi samaNdebele nguye umuntu obizwa kuthiwa ngusomlando loyo.
Awubatshela abantu, awubatshele kobalanda. Abantu ngizobe bakwazi phela ukuthi kuvele kume njani isizwe sikamthokazi.
Bafisa ukwazi ngomama uLozi Gay.
Yeah, batshele.
Bemfisa nje ukuthi ngayenza ibende, bemfisa ukuthi ngichaze kahle kabazi. Ngizachaza ngomama uLozi Gay uMadlodlo. UMadlodlo beyindlovukazi yakomthokazi eshadwe yinkosi uNobhengu lapho. Kodwa bebebaningi phela bengekho yethu. Sikhumbule ibe kulabo Mpoliyano naNjube labo uMamkhwananzi umama wabo Nyamande omhlambi kanjalo. So kwabali sikhumbule kule mpi ka-1893 kusiya ku-1894 lapho kwanyamahla khona inkosi ku-22 December 1893 kusiya ku-1894 ngo-7 January. Ngamva kwalokho ke umama uLozi Gay umsebenzi wawenzayo waqoqa amakhosikazi enkosi loBhengula wonke wayakha umuzi ukuthiwa kukonkosikazi uEnyathi wathatha amadoda afana labomthana uKhumalo oChifu labomfulana Khumalo abayibo abazala isizukulwane sakoMabhikwa namphesiphetheli pa labo sikhobokhobo bagadalwa umuzi ukuthiwa kunkosikazi lenkomo imfuyo yonke yenkosi loBhengula. Into eyenzakalayo from 96 kwaba lo mvukela kwamahlabe Zulu wawuholwa ngumama uLozi Gay labo Nyamande abantwana benkosi uLobhengula imvukela lo wawubizwa kuthiwa kuthiwa yimpi yehlokela ibomvu. So leyo mpi yehlokela ibomvu ikhumbula uBulawayo wayesedilikile lapho phela ngoba wadilika ngo-1893 udilizwa wabelungu. So lapho ehlokela ibomvu yayiholwa nguyumama uLozi Gay lapho ekokwazalwa khona igama namhlanje silibizwa kuthiwa kukomfazi utshaya indoda. Babemangala kakhulu lo mama besithi hey lo mfazi lo utshaya indoda ngoba wayegamula indoda wele phansi ngehloka kuthiwa kuse ithiwa yimpi yehlokele bomo.
So ke sibona ukuthi njengoba sebabuthelele kwampana amakhosikazi wonke wagcina uhamba njani? Akubatshela bani?
Sikhumbule ukuthi ilizwe yangithi lathunjwa ngabamhlophe kulo mama akanjube awesimbiza kuthiwa ngumpoliyane umandiweni wayezalwa ngale kuba bukhayisa nguye ewathathwayo labantwana abagoqela ostojiwe ongubo yenja bonke labayana bayalahlelwa le Cape Town kuthiwa khona bayafundiswa khona kanti-ke yikho lapho okukhayele khona ukuthi kumele kumile khona inkosi yingakho-ke lapho babona ukuthi okay kuze amandebele ngoba lokhu eyala ukuthi kuphondo so ngcono sithathe bona abantwana laba nxa bengala nkosi babuhleka lula yingakho namhlanje sikanje so abantwana bonke bathathwa basiwa le so ukukhothama kwamama ulozikeyi wawusudilikile umbuso wamandebele namhlanje yikho sihlakazekile sikanje so umuzi lwana kufanele ukuthi abantu bekunanzele umuzi lwana othiwa kunkosikazi osenyathelwa uqakatheke kakhulu kufanele ukuthi kube kuthiwa siyawuvuselela uqakatheke kakhulu mama umuzi kamama ulozikeyi
hayi-ke udaba ludiluma lapha lamhlanje besixopha lo mnumzana Nkululeko Gobala Ndamathe ingcwedi kwezamasiko esintu ake sizwe ezokholo lwesikristu silontukamele komo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathaba ukuba lani ngiyathemba libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje ngizafuna sibale sikhangele uJohn chapter 6 iverse yelinga 26 uJesu wabaphendula wathi ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini liyangidinga kungesikho ukuthi labona izibonakaliso kodwa ngoba ladla izinkwa lasutha lingasebenzeli ukudla okuphelayo kodwa ukudla okuhlala kuze kube impilo engaphakade ezalinika khona indodana yomuntu ngoba yena uNkulunkulu yise emphawulelile basebesithi kuye sizakwenzani ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu uJesu waphendula wathi kubo lo ngumsebenzi kaNkulunkulu ukuze likholwe kulo yena amthumeleyo sihlangana lapha noJesu eqeda ukwenza isimangaliso esinye sasitshengisela ukuthi vele yena ungumesaya njalo-ke uvela kuNkulunkulu wayeqeda ukuthatha-ke izinkwa ezazintuthwana ezazithwele lijaha elalizithwalele izinkwa ukuba lidle lapho lilalela uJesu wathatha-ke leso sinkwa uJesu wabonga kubaba wasihlephuna sasuka saba yisinkwa esiningi saqalisa ukukhula saba siningi sadliwa ngamacuku langamacuku abantu abaningi siyananzelela ukuthi abantu bathe sebethole lokho kudla baqalisa-ke ukulandelela uJesu ikho sihlanganayo lapho echasisa ukuthi alinilandeleli ngenxa yokuthi limbone ngisenza izimangaliso zokuvusa abantu kwabafileyo kumbe ukuphilisa lapho abayizigoga kodwa linilandelela ngoba lifuna ukudla okuya esifisweni baningi abantu abalandelela uNkulunkulu ngenxa yokuthi abafuni impilo enaphakade kumba bafuna ukumkhonza kodwa bamlandelela uNkulunkulu befuna izinto eziphelayo izinto zakhonapha emhlabeni abantu abaningi bakhangwa imali kumbe bakhangwe izinto ezibonakalisa ukuthi uyabe phila impilo enhle lapha emhlabeni kungayisithi ukuthi khona kuyisono kumbe kubi ukuba nezinto lapha emhlabeni ngoba uNkulunkulu uthi ngizalipha-ke phezu kombuso ngizalinika la impilo ephuphumayo khonapha futhi lisaphila emhlabeni kodwa uduba lusuka lube khona nxa injongo yomuntu kumbe yonke into umuntu ayiphilelayo isiyukuthi ufuna ukubuthelela inotho eyalapha emhlabeni ngoba uJesu uyasixwayisa ukuba inotho yalapha emhlabeni asoze sihambe nayo ezulwini sizokuyithiya lapha iyabola iyadliwa ngumuhlwa kodwa-ke nxa sisebenzela izinto ezingapheliyo ezisezulwini aziboli azidliwa ngumuhlwa sibona uJesu ukhuluma ngabantu abadinga izinto zalapha engathi isinkwa salapha emhlabeni isinkwa salapha emhlabeni siyabola le notho yalapha emhlabeni nayinjalo nxa into oyidingayo kuyinotho kuphela ungadingi uNkulunkulu kuyabola njalo kuyaphelela la bakhona abanye abantu abafuna uNkulunkulu ngoba bemfunela ukuthi abenzele
olunye lutho yibo laba bantu abalandelela izimanga okokuthi bengeza ukuthi kulomuntu ngapho sekhona oyenza izimanga ezinje bayagijima bekhonakale bengizathiwa sokulomunye ngapho futhi osevukile bayagijima bekhonakale ngenxa yokuthi abalandaba abadingi uNkulunkulu badinga izimanga kuphela
kuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba igama likaJesu kubo bonke laba kade belalele ngiyathandaza ukungena enhlizweni zabo ube yinkosi nomsindisi ubaguqule impilo zabo baqinise ubasindise ngegama likaJesu amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo.
Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Yebo umthakaso omhlezi impapa omhlele ngale jona njani izulu kandaba ngiyalibengelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla sikhangela ukuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi imingcele yako leZimbabwe ivaliwe ngci njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 ukukhanya ngani kuphambanisa indlela baqhuba ngayo ibhizimusi kuhlelo silo Atmos Banda sasitshela okuningi. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
I'm fine, thank you so much.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo. Namhla sikhangela ukuthi liphila njani elizweni. Siyezwa eningi laba kumsebenzi wezandla bekhala besithi ibhizimusi liphansi kakhulu. Cha, sicela abalaleli okuningi.
I business depends. Into le ngathi maybe ngichaze ukuthi kube kabili kumbe kube kathathu into le. Yaphana thina saba le lockdown eyayi total lockdown ekhatha ngo umnyaka uqalisa ngoJanuary. Yathi chova. Then sithe siphakathi kwe lockdown leyana ingakapheli kwaba le ndaba yokuvula kwezikolo. Isikolo sesivuliwe zathatha imali ebantwini. Ngoba sina angathi ama customers ethu ngabantu abantu bona laba abaphilayo elizweni leli. So bathathela imali ngabasisiza ama uniform into eziningi ezazifunakala ukuthi abantu ngabe besikole. I-disposable income leyo imali yokuthi umuntu akwazi ukuyisebenzisa. Hayi, abantu bale mali endifani bayibhizinisi lelikhaya.
Siyezwa abanye becela uhulumeni ukuthi alisize ngama stimulus packages njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe. Ukubona njani lokho?
Mina ke ngingafisa ukuthi uhulumende ancedise informal sector.
Hayi, wathi ngokubamba umlomo khonapha atmo isikhathi sesedleyo kumangoyi. Sigciba ingxoxo ukuthi sicela abalaleli ukuthi uhulumende engalisiza njani.
Ngokuthi maybe city by city or province by province kube transparent abantu bekwanisa ukuthi be-apply la mafani bewathole. I-process yangkhona i-transparent ingela ukuthi umuntu usupporta liphi bandla ngaba ngezepolitics umuntu unesima kanjani kwi-society kodwa kube ngokunceda abantu ngoba abantu bonke baphakathi kwana la mabhizinisi oba employment akula abantu vele bazijita ngakhonokho imisebenzi ezandla sangathi amafanzi abe available kungabi lebandlululo kungabi bekukhangela ukuthi lo ngubani uvela ngaphi kodwa abantu bancede ngekonsa ukuzifika.
Hayi, siyabonga Admo Sibanda ngokungena kuhlelo. Isikhathi yisesesihliwe kumango isesifikile emaphethweleni ohlelo. Lukandaba, sithanda ukubonga uAdmo Sibanda osakhulayo okumsebenzi wezandla ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje, lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwe-Life Talk The Connection angolwesibili 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we-Studio 7 nakukhasi lethu le-Facebook le-VOA Ndebele. Olivalelisayo ngenjabulo, igama nguMike Hobe, wothi ngitshaye phansi Lukandaba, zimbabwe muhle, bye-bye!
Siyabonga Mike Hove. Silikuba lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa ungithi Stube.